Mapurisa afuma bata jongwe muromo mumaguta makuru emunyika akaita seHarare, Bulawayo, Gweru, Masvingo neMutare kuedza kudzivirira vanhu kubatana nesangano revadzidzi rezinatsi kuratidzira. MuHarare, mapurisa anga akawanda panzvimbo dzakaita seAfrica Unity Square nemimwe migwagwa pamwe nezvikoro zvose zvepamusoro. KuBulawayo, mapurisa anga ari kuBulawayo City Hall nedzimwe nzvimbo. Mumadhorobha makuru ose aya, vanhu vanga vari vashoma makuseni mumigwagwa asi vazowedzera nekufamba kwenguva. Munyori mukuru wedzinasu vaJoseph Nyamayaro vati sangano ravo ravharisa zvikoro zvose zvepamusoro pamwe nemamwe mabasa munyika sezvo vawana rutsigiro kubva kuvabereki nemasangano akawanda.
Vadzidzi veZimbabwe vachitungamirwa neboka rezinasu vaona zvakakodzera kuti vavhare zvikoro zvose. Bati mukuvhara zvikoro izvo zvemangwana namakuseni vava nekukashamadzwa vachiona mapurisa neuwandu hwavo vakazara pazvikoro zvinoti National University of Technology, Mashava Campus, Grace Zimbabwe, kuMutare Poly, and so it was a success and yakwanisa kubudirira.
Zinasu yati danho rayatora rashanda zvikuru sezvo zvikoro zvikuru zvakaita seUniversity of Zimbabwe, UZ, Great Zimbabwe University, Midland State University pamwe neNational University of Science and Technology zvisina kuita zvidzidzo. Pazvikoro izvi pamuka pakazadzwa mapurisa anga akapakatira zvombo. Mutungamiriri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi munyika vaObed Masaraure veAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vatiwo ratidziro yabudirira sezvo vadzidzisi vasina kuenda kumabasa nhasi.
Shutdown yanhasi hongu yabudirira tichitarisa zvinhu zvakati wadei. Chekutanga tichiona kuti hapana vatati vanzwa vatanzwa kuti vasungwa kana kukuvadzwa nemasecurity agents atinosiziva achiita basa iri. Zviratidza kuti nyaya yekugara kumba iyi kana vanhu vangozvigarira kumba hapana matambudziko avanosangana nawo. Saka e-form of protest yatafarira kuti yabatsira kuti shuwa kuti vanhu vedu vachengetedzeke vawane simba rekurwa zvemangwana.
Pane tsamba iri muwako yestudio 7 kubva kusangana rinoona nezvevashandi rehurumende Republic Service Commission yanga ichiti vatungamiri vemapazi ose ehurumende vanyore mazita evanhu vose vasina kuuya kumabasa kuti vazodaidzwa kuti vatsanangure kuti sei vasina kuenda kumabasa. Vemasangano aratidzira hapana nhengo dzavo dzarohwa kana kusungwa nekuti vanhu vangogara mudzimba dzavo. Asi vamwe vemasangano akarerekera kuhurumende vapikisa izvi vachiti danho iri harina kubudirira sezvo vanhu vazhinji vaenda kumabasa kunyanya vanotengesa mimigwagwa munyika yose. Asi sasigaro werimwe sangano revadzidzi rakarerekera kuhurumende reZimbabwe Congress of Students Union kana kuti ZICOSU muMasvingo vaBlessing Mulenga vati kuratidzira kwanhasi hakuna kubudirira.
Maitikiro azvaita ndeyekuti situation yanhasi yanga ichingova normal semagariro ose. Vana vaenda kuzvikoro zvavo kunodzidza, we made some confirmation vana vachinzi vari kudzidza. However, issue yakanga yareziwa iyoyo nevanotungamirira zinasu it's an issue of concern. Yatakangotozvisawo seZICOSU back then tichireza concern over mafees ekuma tertiary institutions.
Kunyange vangasingadairi nhare yavo kana kupindira mibvunzo yedu, munyori mubazi rinoona nezvekufambisa kwemashoko munyika vaNick Mangwana vanyura padandemutande ravo reTwitter kuti ratidziro iyi yakundikana munyika mose vachiti vanhu vanga vachiita mabasa avo semazuva ose. Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vati munyika masero mune runyararo sezvo kusina kumboitika mhirizhonga uye hakuna vasungwa.
Very peaceful. Situation is very peaceful. People are going about their day-to-day activities without any disturbance. We have not recorded any incidents so far.
Semasera mune runyara rozara nayo. Pana mhirizhonga yatambosangana nezara nayo. Vanhu vese vasere vachienda kumabasa pavachingoshanda semazuva ose.
Asi zinasu nemamwe masangano akazvimirira akaita serinonzi pachedu vati kuratidzira uku kwabudirira sezvo mapurisa abatsira kuti vanhu vagare mudzimba dzavo kubva pakatanga kufambiswa mimigwagwa nezuro. Ndakamira Studio 7 muMasvingo. Dini Godfrey Mtimba.